taiziziva kuti zvese izvozvo zvichaitika nokuti vanhu vanoteredzera zvinoda ED semutungamiri wavo. Kuramba kwaari kuita kuti handiye ndinochengetedza constitution, ndindakanyora constitution, zvese izvozvo kunyepa, asi zvichakonzera matambudziko akawanda nokuti ZANU-PF ndiye iri kutonga ka. Kana yaakutsva zvinoreva kuti nyika nehurumende zvese zvaparara. Tinoona kuti zvichaera izvozviye za-2017 zvakapisa vasati varizaina. Saka isu neruzhinji rweZimbabwe hatidi kubongozozo nokurasikirwa noupenyu neropa, nokuti zvese izvi zvinoratidza kuti vanhu ava havachadi demokrasi, havachakudzi nokurenda constitution, vakuda one party state.
Asika sei muri kudaro vamafa, nekuti ivo kava Munangagwa vakatobuda pachena kuti aiwa havasi kuda kuenderera mberi.
Dai vakanga vasingati, dai vakabva vazvibvarisa kuimba neizvi neproposal yacho dai isina kana mbomboverengwa. Saka tinoona kuti mahumbu kutamba pfungwa dzevanhu. Saka zvese izvozvo hazvina kunaka muZimbabwe. Constitution yatakanyora mangemainzi yakuda kuchinjwa zvakare, ichiita ichingotyorwa, ichingoparurwa sebepa risina rebasa refu, ichiti tati zvakadaro hatimbosatakambozvikudza kana kuti tizipemberedze. Vanhu veZimbabwe across political divide vari kuzviramba ende vatari vachazviramba.
Ko sei muri kuti ZANU-PF iri kuda zvebato rimwe chete rinenge richitonga kana kuti one party state, nekuti ivo vari kutika chiri kukonzera matambudziko mumapato anopikisa inyaya yekusarongeka kwavo, kwete kuti ZANU-PF iri kupindira?
Kweteka. Kana vachiti resolution 2 ZANU-PF should be above the government. Government haina kuitwa neZANU-PF. Ine matechnocrats, parliament, judiciary and executive. Saka that's what makes government. Zvino kana inova kuti party is above the government, it means they are above the judiciary, they are above the parliament, which is dictatorship in one party state.